Mangwanani yakanaka vatereri, tino sangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti pava kudiwa kuti SADC ichitungamira mukutaurirana kwemapato ezvematongero enyika muZimbabwe. Asi bato reZANU PF rinoti vanhu vakatotaura pasarudzo, naizvozvo bato iri ratove pakati pekuita basa ravakavimbisa ruzhinji rwevanhu. America inoti ichapa nyika dzemuAfrica mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora ekukwaniswa kwechikafu chisingakanganiswi nekushanduka kwemamiriro ekunze muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kutukwa nebato reZANU PF kuri kuitwa chikwata cheSADC chakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe kuri kusimudzira chimiro chesangano iri, sezvo richizivikanwa sesangano risina mazino kana chido chekugadzirisa zvinhu mudunhu reSADC. Bato reZANU PF harisi kufara nechikwata ichi mushure mekubudisa kwacho mashoko ekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tabata nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie kuti tinzve zvingaitwa neSADC sezvo vaMnangagwa vakatogadzwa uye bato reTRIPC risina kuenda kumatare kunozivisa kuti haribvumirani nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Patumire pakadai so panonetsa nokuti pari zvino hurumende ichaiswa navaMnangagwa inenge isina yatingati confidence yevanhu vakawanda nyaya yelegitimacy. Nyaya ndiyo yanga iri nyaya paelection of which kwenda mberi zvinotaridza kuti nango iyo SADC iri kuti maelections ayanga asinanyatsobata zvakanaka. Saka maonero angu ndeyekuti apa pakuchida kuti pachiitwa inonzi political solution yokuti kuda vanhu vakataurirana kuti vobata sei nyika iyi zvichienda mberi, zvichitaridza kuti maelections aana kunyatsokubudisa result inoedza kuti nyika iyi imuve mberi kubva padatiri kumasure.
Pane mutemo here unotaurawo pamusoro pezvinhu zvakaita seizvi kuti kana patadza kuwiriramwa chinoitwa ndeichi, pachine chinogona kuitwa here sezvo izvi zvichinzi zvakati pasi pemutemo wemuZimbabwe? Chii chingagona kuitwa nyangwe nayo SADC?
Pane zvino chiri kuitika ndechekuti mutemo wedu unotaridza kuti kana pakaita kugunun'una nemaelections bato riri kugunun'una rinotora nyaya iyi roendesa kumatare edzimhosva kumatare constitutional court and tinoona kuti iyo TRIPC haina kuda kuendesa nyaya iyi kumatare ichiti kumatare kwacho hakuna kumirawo zvakanaka. But mutemo wedu unotaura kuti kana zvadai so inyaya inofanira kuenda kuconstitutional court and court yobva yapa mutongo wayo. Saka zvazvaita zvokuti TRIPC haina kuendesa nyaya kumatare zvakuchibring about yatingati uncertainty in terms of the way forward kana iri nyaya yokuti vaMnangagwa vakada kuchitonga nyika vega. Saka pakadai so nango iyo SADC chainokwanisa kungoita kungoshandisa atingati mapolitical solutions kuda kutora vachamisa navaMnangagwa vovagadza pasi kuona kuti vanokwanisa here kuti vakwanise kuti vawirirane kuti vabate nyika iyi kana kuti vatonge nyika avari vese, kana kuti paitwo amumatano ekuti paine hurumende yomubatanidzwa kana kuti paite transitional authority inokwanisa kuti nyika yeZimbabwe itongwe zvisina mberi.
Kana takatarisa South Africa vamasiye munoona sokuti South Africa ingaita mutongi gava zvinogutsa vanhu vomuZimbabwe here panyaya iyi?
Ina musema wanda angu ndioni senge South Africa pari zvino ingave iri nyika nokwanisa kutonga iyi nyaya iyi yatingati zviri level, nekuti tinotaka tinoona kuti South Africa ndiyo nebe yedu yane makore ine crisis yemuZimbabwe, but zvavari kuita kuti igadzirisike hazvisinyatsokubatika. Ende tinoonawo zvekare kuti bato reANC rinoita senge rinodyidzanawo nezanupf, and mutauri mukuru weANC takamuona achikorokotedza vamunangagwa nyangwe zvavo vanga vasati vabatswa. Zvinhu zvinotaridza kuti pane yatingati pachirungu bias kubva kune bato rinotonga rekusouth Africa, and havangave varivo vanova varivo vanotungamira conversation iyoyi. But tinoona kuti pane avamo varipo vanokwanisa kuvawo vachinzi vanokwanisa kutungamira nyaya idzi.
Imwe nyaya iri kusiririsa zvikuru vamasiye inyaya yokutapwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, sarudzo dzapfuura. Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi? Vanhu veZimbabwe vangawanepi rubatsiro rwokuti zvinhu zvakaita seizvi zvimire?
Ya, zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafanirwe zvichiitika, because tinoziva kuti kubatwa kwevanhu kana kuabdhambu kwevanhu nokutochwa kwevanhu imhosva yepasi rese yatingati inovaioleta pachirungu yatingati international criminal law. Ainga haizi mhosva yemuZimbabwe chete, imhosva yenyika dzese. Saka iko zvino tinoona kuti Zimbabwe ine maziso akawanda kubva kune maobserva kana kubva kune nyika dzakawanda. Saka vanhu vanokwanisa kuramba vachingochemawo neatikati maobserva yayo kana kuti nedzimwewo nyika kuti onai zvati kuitwawo kuZimbabwe kusina kumira zvakanaka. Sokuti iyo Zimbabwewo kana vatungamiri veZimbabwewo kana vakuchiendawo kana kuti kumameetings avari kuita, toziva kuti iko zvino pane inonzi United Nations General Assembly kana UNGA iri kuita muna September munomu. Vanhu vanokwanisa kuendawo vachinoratidzirawo vachiitsa kuti vamwe vatungamiri nedzimwe nyika vanozosanganawo kana kuti naivo vamunangagwa kana kuti vehurumende yavo vaive vachitaura nyaya dzakadai so kuti zvinhu zvingagapa zvichiitwa munyika yeZimbabwe kana kuti any other country, nokuti it's a violation international human rights.
Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas nestudio 7, asi vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira. Vanoti bato ravo harina nguva yekuramba richitaura zvisina maturo nguva dzose, sezvo ratotanga kushandira vanhu sekuvimbisa kwarakaita zvizvarwa zveZimbabwe pasarudzo.
Tinotenda nemubvunzo. Isu sebato rinotonga tinotaura isusu kuti chokutanga nyaya dzatinogona kuti tipindure inhau dzinenge dziri pamberi pemapurisa, kwete nhau dzinenge dzichingotaugwa mumapepanhau nemunhoroondo. Isu seZANUPF maelection aratouya akatopfuura. Papakakosha papari pakuvhotegwa kwemusangano wedu kuti tiwane kutonga. Takakampena tikasvika pakuvhoterwa, tikasvika pakukunda, pasina arohwa, pasina baiwa jekiseni, pasina aitwa zvese zvokutaugwa izvi. Saka iko zvino takunda tinenge tichizvitereera. Ndomunhu andinoda kuti zvimwe tingawisisa kuti chinoita kuti vanhu vati isu sebato tingada kunge tichiita zvinhu zvakadaro chii. Asi tatoda kuti vanhu vazive ndechekuti isu sebato reZANUPF takutoenda mberi nebasa vamwe vachitaura.
Vafarai marapira veZANUPF vari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakakunda musarudzo dzekuva nhengo dzeparamende yeZimbabwe nhasi vachatoreswa mhiko dzavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvi zvichaitwa kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden. Bato reTPC riri kuda kuti paitwe sarudzo itsva, richiti sarudzo dzakaitwa dzakabirirwa zvine mutsindo. Bato reZANUPF rakawana zvigaro zana rine 46, ukuwo bato reTPC rakawana zvigaro zana nezvitatu. Musangano wakakosha waive pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze wakapetwa nezuro muNairobi, Kenya. Vatungamiri vemuAfrica vakapinda musangano uyu vachibuda nechisungo chekuti paunganidzwe mari kubva kumitero mitsva pasi rose, pamwe nekumasangano ezvemari yakanangana nekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze vakanga vachimirira America kumusangano uyu uye vari nhumwa yomutungamiri weAmerica vaJohn Kerry vakazivisawo nechipiri kuti nyika yavo ichapavo imwe mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora yakanangana nemabasa ekuwaniswa kwechikafu chisingakanganiswi nekushanduka kwemamiriro ekunze muAfrica yose. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanorwira kuchengetedzwa kwenharaunda uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governments vaFarai Maguu.
Tingati musangano uyu une zvinhu zviviri zviri kutaurwa neAfrica. Chekutanga ndechekuti kuti tikwanisewo kurwisana nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kuri kuita kunze, tanodiwa mari. Uye mari iyoyo hatina. Saka musangano uyu Afrika iri kukumbira zvakasimba kuti masangano anopa mari dzeclimate change vanofanira kuwedzera rubatsiro kunyika dzemuAfrica. Chechipiri ndechekuti iko zvino pane kutaura kwakasimba kwekuti Afrika inofanira kumira kushandisa maratya uye oil negas nekuti zviri kunzi mafossil fuels anokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Saka Afrika iri kuti iyo isiwo tine kodzero yebudiriro. Nyika dzekumavirira dzakabudirira dzakabudirira nekushandisa maratya. Saka imi kana makutirambidza kushandisa maratya musingatipiwo zvekare mari yekuti tikwanisewo kuwana moto ungava uri wekulaita mudzimba, moto wekushandisa mumaindastry, moto wekushandisa mumafarm, munenge muchitipomera urombo kuti titadze kuitawo zvakaita nyika dzekumawirira dzakabudirira vachishandisa maresources avo. Ndingati ndo zvinhu zviviri zviri kunyanya kununyuta.
Tingaona here Africa ichiwana rubatsiro rwairi kutarisira rwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze?
Pari zvino tiri panguva yehurukuro. Hurukuro idzi dzaane makore dzichiitika. Uye ndinotenda kuti Voice reAfrica riri kuramba richikura nekubatana kwavaita iko zvino vachiita summit iyoyo zvinoita kuti masangano anopa mari dzeclimate change vatange kuteerera. Taona zvekare kuvamwe masangano akazvimirira oga anga ariko, mapresidendi vatungamiri vemuAfrica vanga variko. Saka izvozvo zvese zvinoita kuti Voice reAfrica rinzwikwe. Vangatadze kuwana mari yese yavari kuda pari zvino, asi ndinotenda kuti pachatanga kuwedzerwa mari dzinenge dzichiuya kuAfrica kurwisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Takanzwa America ichivimbisa kuyamura nemari inoita $30 million. Rubatsiro rweAmerica urwu rwakakosha zvakadii pahondo iri kurwiwa neAfrica?
Tinoti hatsunya arwa 30 million iyoyo inobatsira, asi tichitarisa kuti 30 million yapiwa kucontinent kwete kunyika 1, tinoona kuti pane mukana mukuru wekutiwo dzimwe nyika dzinge dzichibatsiravo kuti mari iyo isvike kumabhiriyon. Tirikuda mari shinu, haisi mari yekutamba nayo. Tinenge tichitarisa kuti tikachitarisa macommitments ari kuitwa sezvakaita kuUkraine, mwedzi umwe neumwe tiri kuona dzinyika dzakabudirira dzichipledja mari hundreds of millions ari kuenda kuhondo yekuUkraine neRussia. Saka iyi nyaya yeclimate change itori hondo iri kurwiwa kurwisana nevarombo. Tichitarisa vanhu vakafa kuchimanimani, vakafa vasingatozivi kuti vari kuurayiwa nei. Havatozivi kuti panewo dzimwe nyika dzakabudirira. Mukubudirira kwavo vanga vachiendesa kaboni mumhepo, inova kaboni iri kukonzera kuti paishanduke mamiriro ekunze, zviri kuzokonzera iwo matsunami, mafashama nezvakadaro daro. Saka hondo yeclimate change iri kungouraya vanhu sekuurayiwa kuri kuitwa vanhu kuUkraine. Saka tinotenda kuti tichienda mberi, nyika dzakabudirira dzinofanira kuwedzera mari dzavari kupa pakurwisana nedambudziko reclimate change.
VaFarai Maguu vari parunhare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reStand Foundation Trust, iro rinoshanda mukukurudzira mabasa emadzimai nevasikana Muzare Shalin Chekenya vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvavari kuwana kubva kumusangano wemavhiki maviri wekudzidzira kuyananisa vanhu uri kuitwa kuThe Hague muNetherlands. Muzare Chekenya mumwe wemadzimai gumi nevashanu vemuAfrica vari kumusangano uyu wakarongwa nesangano reAfrican Union. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 naMuzare Chekenya.
Netherlands and Afambera Chirungwa Chini Kushishin and Mediation Takamira Vakadzi Shirubitwa under program YFMYC under African Union.
Shaka Kusha say kuti madzimaisi mimunge muchipinda muzvirongwa zvakadai.
Chirungwa Negotiation and Mediation Chirungwa zvinowanzoitwa nevarume and vanhu vakadzi vanowanikwa vasingari presente zvakakwana muma issue negotiation ne mediation. Saka munoona kuti panoitika kusawirirana kunoitika idha munyika idha zvokuitika pakati pevanhu idha mahigh level conflict ari kuitika, munoona kuti varume ndivo vanowanzonge vachipiwa mukana wekunegotiata kana kumediata, asi izvo zviri zvinhu zvinowanikwa zvichiitika apa neapo ende maconflict agara anongoitika. Saka vanhu vakadzi vari kuimpawewa kupiwa masimba netsidziso dzekuti vakwaniso kunegotiata kumirira mabato akasiyana siyana evanhu mucommunities.
Makawanda sei vari pachirongwa ichi uyezve pane vamwe here vari kubva kuZimbabwe?
Kune vanhu 15 avo vanenge vakamirira nyika dzakasiyana siyana. Ininiwo tini ndizinge kandakamirira Zimbabwe.
Chii chamuri kufunga semudzimai kuti muchapakura muchinge madzokera kuZimbabwe, tichiona kuti kune kusawirirana kwakawanda mune nyaya dzakawanda wanda nyaya dzematongerwo enyika?
Chandiri kunyanya kudzidzisa ndechiri kuti nyaya yekubopotano inyaya yekuti inofanira kuva nevanhu vanoenda pakati vobatsira nyika kuti zviri vanhu vasaite vhaiendi, vanhu vasanyanyopokana, vanhu vatsvage nzira dzekushanda vese zvakanaka kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Saka isusu chatinenge tichida sevanhu vakadzi ndiyo kuti isusu tikwanisewo kupiwa mukana wekuti timunze runyararo munyika medu. Saka izvo ndizvo zvinhu zvatiri kudzidziswa kunoku kuti tikwanise kuva competitive, tikwanisewo kuva nemasimba ekuti mavhoisi edu anzwikwe patinoda kuunza runyararo munyika kuti nyika yedu ifambirire mberi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano Resident Foundation Trust Muzvare Shalin Chekenya vari parunhare kuThe Hague naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Zvikoro zvakavhurwa munyika yose nezuro, asi zvimwe zvikoro zvichidzinga vana vasina kubhadhara mari, vabereki vakawanda vachichema-chema kuti vari kunzi vabhadhare mari dzechikoro nemadhora ekuAmerica, uyevo varayiridzi vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya, zvinozopa kuti mari dzinenge dzadziviswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza pachiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikukorwa nemaRTGS. Zvikoro zvotizvo zviri kuda mari, saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana, nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwachendevene zulu vekumatobo, avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana makuseni vachifamba netsoka, vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakunati havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chaicho chekuti vape vana, vana vari kuenda kuchikoro nenzara.
Vakuru vezikoro wakawanda varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende, asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. Vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze, kunyanyanyanya kuzvikoro. Varairidzi vedu vanozviziva, vatungamiri vezvikoro vanozviziva. Kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata, vakasununguka kutaura nemadistrict edu, vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu. Mari yedu yemaratijes ndiyo yatinotitambira, ndiyo yatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nekuti ndiyo yaunowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati nyaya yekubhadhariswa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu 60 kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro. Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana 4 kusvika pamazana 6 emari yekuAmerica. Apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bato reCCC harisi kutaura kana nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzichaenda nhasi kunotoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende. CCC yakamboratidza sekuti nhengo dzaro hadziende kunotoreswa mhiko senzira yokuratidzira kunyunyuta kwebato iri kuti sarudzo dzakabiwa. Newsday rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvishanu ndezvimwe zvevanhu gumi nevapfumbamwe vakapfurwa vakafa muSouth Africa. Mapurisa akanga achitsvaka vanhu vanohwandira nekubira motikari dzinotakura mari. Vakafa vanonzi ndi Kulekani Svanda ane makore 42, Frank Moyo ane makore 43, Alexander Muyambi 24, Simbalashe Marvin Machingauta 37 na Juliet Mugabe 27. Munewsday makare sarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondirapera dziri kutaurwa nemuparamende enyika zhinji pasi pose. Ukuwo Vasiro Ramaphosa vekuSouth Africa navaHage Geingob vokuNamibia vari kuramba vachishorwa munyika dzavo mushure mekumhanyira mukukorokotedza vaEmerson Mnangagwa. Yashuka nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zami yakanga isingafungidziri kuti icharohwa murohwa yakaitwa yakazoshandisa zeki yaudziwa kuti varume zviri kubuda kuno zviri kuratidza kuti muri kuumburudzwa mumadota. Saka minoti toita sei? Ndopa yakazoita chimbi chimbi chekuti tazohwina takutogadza mutungamiri wenyika. Asi kurohwa pamafigures chaipo yakarohwa zvaamai chaizvo chaizvo, yakarohweswa. Dai vanga vachiti havana kurohwa vachiti wakahwina, ngavabvume kuti tidzokorore sarudzo. Tiro mangwana chaiyo chaiyo ngavangoti vanhu ngavauye tivhote futi. Kana vachiti wakahwina ngavangoti ngakuuye imwe bhodhi siri zeki ichiongorora sarudzo tivhote muone kuti vanobuda nechinhu here. Vabude nechinhu vanhu.
Vanhu vanamuziva zvamunoda vana vaZimbabwe muziva zvamunoda. Vanhu vari kuchema kwaya zvikuru vanhu vako vanhu vari kudzingwa. Ngavabhadhariwe nechikeni nemaka zvaipana Mnangagwa ya. Ndokuti zvifambe ngavabhadharwe nechikeni nevakala. Vakala chikeni asi kono zvikuru zvakuda kubhadharwa. Vaivhotera zano vachitsava pamusoro pamuchato pana Mnangagwa pamusangano Mnangagwa. Saka chikeni ngaibhadhare school fees ndiyo makavhotera zano. Ungadai makavhotera tikusida pasi nazvinhu zveschool fees vachamisa vakapenda zvavo pachigaro. Indava yenyu dai rambai makadaro ndokuti mumuke. Kari varimwe ndoti kwai Mnangagwa huchi ya ndo huchi hwacho bhadhare schol fees usarega kubhadhara schol fees.
Ndinotonyadzisa kuti munhu unoti kwaZanu PF yakahwina zvine musindo. Hapana musindo wamakahwina baba. Mhomho yeZimbabwe haichakudii vanhu veZanu PF. Dai muri vamwe kamasuduruka henyu hazvifadzi kufudza mombe dzinenge dzichakukika.
makati mustudio. Anda fara chaisho kupinda mustudio. Mustudio 7. Kuri sei kuku. Ana mkoma tanunuka. Nokutenda chaisho. Ni studio 7 ya mnotipa. Ya mnotu nzira suwa nesuwa. Ni nzira kushushika na chaisho ni upinu. Watimula rama kunu kuzimbabwe. Ni wakuru wedu wana mnanga kwawa. Ayarika shawarbita. Kuponda mnengo zedu zetripusi. Wachizi shunguruza. Wachizi rova. Iwa wachiti waka wina. Nga kushushika na otesei. Wakura mba wachibarova. Batenda na kupina studio 7.
Watunga miri lewe South Africa wana tura zindawo sukuchi chembarari, nyika ya chembarari. Inonzi ya yambo finza yambo tura ingwe zengi mpesa wana pa yambo usia shiku chembarari. Isura sunzi permanent. Na urela zaonda wende wanarama bosa ndo zegureli ya zatiabo mbeki 2008. Ndo zaonda kita kuko pecha mpufa na ufamba. Zanu tuye fichinkuna bairi momu ni yumo momu. Isura chatu kusunga pa jogori mwene beresi. Bere ngare ende rimi rega, waizimile zega. Atiku kubadani zio na vanda. Apana na urela zutume ita triku usine zanu fiyo. Kanayaka uina zanu nga ito ongi. Na kisi garoje niwa mfufutiba jawo mfufutira ya saru tonga ituone yozo wadi 6 months ukao mninge mpandu kila na emo mwone sima soja penyuso na jinda mbata isu no timoti wako baku national army kwenye kusuma zazi PF army na mbona zwa sara zungera ulai mnofane na mwafane ni
tiri kurwaziwa tiri kurwaziwa saka oma saka itu kani sanu PF uka. Mwari vave na wanywe sanu PF. Every time wanungu garavashi ngoba tiri kurwaziwa. Gore ne gore takao ya munu msaka Afrika tiri wanavadiki. Nungu shando mabasa ema purazi ya ya ndo mabasa harikuno ukepta unetichingo maniswa. Mabasa achi ema purazi chayo chayo kuchifinu. Mwani wawandisa kunyanyanyanya masumbabu wenza wawandisa shisinga iti haba muna nga gobaru kufarana. Haba muna nga gomarame ni nasi chandino zivwa kutia hakuna chini chisinga peri.
Kuzimbabu kuma election kwa kupeza nguwa kita ma election. Na eno tungo riponte kutida ye masoja. Watombora amba mari. Tino zivote masoja waru kupiwa mari. Yechu okumu umegunti wa sapandu kilashi batuwa rikutonga. Saka dai kwa kurukunzi maru watu ndira masoja ai pandu kila batuwa rikutonga. Sesu wakaitu kwa kunana Gaboni, satinu ngonzo kunana Gaboni. Sakamba itu wakitipanawa mungabe siyacha. Tendeni, wopisa suchisi imba nukuti kufota ndakatarisa kufota kupeza nguwa. Chino warambiza hivu kutiwa ngoti mafuti ACCC ndo awo awo ndo ACCC chiyapana hakuna muna nwa vunza hakuna muna nwa rambiza saka ndakata sama mero emailekisha nakaitu wa Zimbabwe saka kungoda kuti dai mwaru wapi njira masoja abatana mwe wawu waenda pamwe cheche wangu kwanisa kubisa utonji huripo kazi nisi kachwa na kusa tuda kupokuwa wari kitabaji garo wane uzwati wane mwosa zaka wanda sabuti waka wabaji garo zinu zwa sandu kila kuperu kwende zinu tuwa omera
kanadaa kinda pachi shona chamandoro kwati izgiro kutipfe rinore yokumanikizi ya chinu kita chokumanikiza zaka fanana noku urwa mpini umesha ndise simbara kawandisa ndio zineita muna angagwa wanu wanoti ii dife ndio isha ya kutu wano ziyozo wa sino rewe asize zuja kunzi ii dikwe wacha sumba ne namo kusikira wazire kira tarire mwone wanu haku chema kusikuru nyeye mate oru kwa kunyange ema title tizi hapana cha mwono na chinobuda zanu haizo mwofia kachinji nyoka inyoka haichinji mahara nenye ya kutu ya pindo mfura kana kutipo iri mumwena maitira amuna ngabva azombobva akachinja kunyange kuuraya vanhu izvi takatanga kuziva nezvarashuwe gusha tichiri vakomana vachakaita vechidiki kusvikira namanje vanhu vari kutorwa vachiurawa vachinyangariswa amene kuti murume uyo akazvione pizvinhu zvese ndokurashiya kwakandotrenwa natu muroyi.
Izo zanga ziri pfungwa dzavamwe vatereri dzisine ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzesindevele.
Thank you.